nyaya yekuti vechidiki vadzidziswe vakure vachiziva nyika yavo vachifarira uye vai vakarongeka atingati discipline haisi nyaya inenge yakashata asi chikuru chiri kunetsa mukati menyika yedu yezimbabwe ndechekuti maprograms aya anozoitwa hijacked over aanyanya kurerekera kumusangano mukuru zvokuti paanenge akufambiswa mberi anenge asisiri kubata vechidiki vose vari mukati menyika asi ndikada kuzvibudire pachina kuti pane zvinhu zviviri zvatingaitaura nezvazvo chirongwa ichocho dai tanga tisina history yedu yemuzimbabwe iyi kubva kunyaya dzavana border gezi zvichingodaro nezvinozonzi mayuti anga achiita kana taakufambidza zvimwe zvirongwa zvehurumende taizoti chirongwa chinenge chakanaka
tiri kuzwa kuti chirongwa ichi chakavandudzwa kuvandudzwa ikoku hakusi kungauyisawo here shanduko pane zvamuri kunyunyuta nazvezvo
zvinhu zvinenge zvakanaka nekuti vechidiki ava vane matambudziko akawanda anotodawo training anodawo kuita rebranding and because history yedu yekutaura nezvenyaya dzeyouth training hadzina kunyatsojeka saka dzinoda kuti tinge tine kunyatsogadzira zvakanaka kuti vanhu vese vaite faith zvekuti zvatikutaura nezvazvo izvi inyaya yekuda kuti vechidiki ava vange vakarongeka kwete kuvaitika zvakatironga kwenyika
sezvo chirongwa ichi chiri chirongwa chenyika vamadhuku veruzhinji havana here kodzero yekuti vange vachiyeuchidza hurumende kuti aiwa chirongwa ichi hachifaniri kuiswa zvematongerwo enyika kana kuti chive chebato rimwe chete
ndo zvatiri kutoitawo isu taane nguva yakareba tingati kubvira patanga nyaya yechirongwa ichi maprograms edu atiri kuitawo isu seplatform for youth and community development ndo zvinhu zvatinenge zvichikudzira vechidiki kuti vechidiki vakangoita vanhu vatingati mavictims sometimes vanokwanisa kushandisika saka isu tiri kuramba tichitaura kuti curriculum yetraining patava tichipindirawo zvakaona zvataimbobvunza tichitaurawo kuti curriculum yetraining inonzi vanhu vaite patriotic vanhu vange vaine discipline vechidiki vanoda kuti vabviswe dependence yakanyanya kune zvematongerwo enyika ndokuti vange vakatambanuka saka ndozvatiri kutoita izvozvo tiri kuzvishuwira asi tiri kusanganawo nematambudziko ekuti vanoita zvematongerwo enyika ndo vari kunyanya kuti zviite difficult